manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana ka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 15 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi maviri nevasere vanonzi vashaya nekuda kwechirwere chekorera muHarare chete. America inoti icharamba ichibatsira Zimbabwe mukurwisa chirwere chekorera. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi maviri nevasere vanonzi vafa nechirwere chekorera kusvika pari zvino muguta reHarare chete. Sekutaura kwevakanofanobata chigaro chemukuru anoona nezveutano mukanzu reHarare Dr. Clemens Duri. Ukuwo bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi vava kudarika zviuru zvina munyika yose. Dr. Duri vanoti kunyange hazvo vachigutsikana nebasa riri kuitwa mukurwisa chirwere ichi, vari kukumbira vanhu nemasangano ekunze kuti vabatsire mukurwisa chirwere ichi.
Chatinoziva ndechekuti mvura yeunderground yemupasi ndiyo yanga iri contaminated, yakanga yakasviba, yakasvibiswa nesuweji yanga yapwanyika pasi apo. Ndo zvakaita kuti vanhu vanga vachitora mvura kubva muzvi mvura yepasi underground water, ndo vakazopesa vane chirwere chekorera.
Pari zvino vanozikanwa kuti vakafa nechirwere ichi muHarare vangani?
Ndeurombo kutsanangurira kuudza ruzhinji rwenyika kuti 28 vanhu vakashaya pamwe nekuda kwechirwere chekorera. Pari zvino tine vanhu 52 vatakakonfirma kuti vane chirwere chekorera muHarare.
Muri kugutsikana here nemafambiro ari kuita zvino?
Tiri kugutsikana nekuti munhu wese ari kuisa musoro pamwe chete. Tiri kuedza kubatana neshamwari dzedu nesuwo wese tovhara tichiedza kuita zvatinogona. Hongu hatingagoni kuzoita zvese, asi vanhu unatoona kuti vane chidevo chekuti chirwere chipedzwe zvamuchose.
Pane matambudziko here amuri kusangana nawo?
Tinawo matambudziko aripo ekuti isu tirikushaya zvimwe zvezvino ngatibatsire kuti tikwanise kuita izvi. Naizvozvo tinokumbira mapartners nevanhu vari kunze kwenyika kuti vaizobatsira kurwisa chirwere chekorera ichi, chirwere chetsvina. Naizvozvo tinoda kuti izvozvo zvigadzirise.
Chii chamunotarisira kuona mumazuva mashomanana ari mberi aya?
Tinotarisira kuti nhamba dzevanhu vari kuafectwa nechirwere chinge chadzikira. Tinoziva kuti kwekutanga kwatakatanga takaudza vanhu kuti vanenge varwara ngavauye kuzvipatara zvedu. Saka naizvozvo tiri kuvaona vanhu vakawanda vari kuuya, asi tine kuti izvizvi vanhu vaakuzviziva tichaona kuti vashoma vachange vaakuafectwa nechirwere ichocho. Naizvozvo ndo zvatirikutarisira kuti zvinge zvichiitika.
Ko, nyaya yevanotengesera mumigwagwa yakamira sei?
Ini ndinongotaura sana chiremba. Tinoziva kuti kana munhu ukashandisa mvura isina kunatsa zvakanaka wogone kutengesa chikafu chako, kufunga mvura yaunoshandisa kana ine utachiwana hwekorera, korera yenu inonetsa kuigadzirisa. Vanhu vanotengesa pasina pasine designated zvinonetsa kuti vanenge vachishandisa zvinhu zviinspected. Tinoda kuti vanhu vatenge chikafu mune nzvimbo dzakatarwa kuti ndo dzavanotenga.
Zvikunetsei here kuti mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi vanhu vachiungana pamwe chete?
Idambudziko rekuti vanhu vanogona kuungana kati kazhinji tinovemapurisa tivanowanzotibatsira kutiziva kuti vanhu vanoungana ndevapi vacho. Asi isusu tinoti kana muchinge maungana chiregai kubika chikafu chinoshandiswa nevanhu, uyezve kana tichandisa mafuruto kana zvimwe zvatinenge tinazvo ngatimeke chio zvagezwa. Kana chigezera mvura ngatimeke chio mvura yeirisesi.
Dr. Duri, chimwe chamungada kuti vanhu vazive chii?
Chandinoda kuti vanhu vazive ndechekuti korera chirwere chinokwanisa kudzivirirwa neveneni kana tikaredza nzira chaidzo dzinoita kuti tichengetedze utano utsanana. Pane munhu unotangira kubva pamunhu uye zvemuri kungo respecta kuti ina chatenga chikafu chisina kugezwa kana ndichitora chikafu dzofana kuitsere kugeza kumeka sho kuti mvura iyoyo yaboiliwa mvura yandikutora iri sevhiri handiti
Abo vange vari vakafano bata chigaro chemukuru wezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Clemens Duri vachitaura vari parunhare muHarare. Vanotengesera mumigwagwa yemuHarare vanoti havasi kuzobva munzvimbo dzavanotengesera kudzamara hurumende yavapa mabasa kunyange hazvo hurumende ichiti iri kutyira kuti chirwere chekorera chinogona kuramba chichipararira kana vanhu ava vakaramba vari munzvimbo dzavari kutengesera idzi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanorarama nekutengesera mumigwagwa yemudhorobha reHarare vanoti havasi kuzobva mumigwagwa mavanotengesera vachiti vari kutotsvagawo kuraramisa mhuri dzavo. Mumwe wevanhu ava ndamai Lidia Wenjere, avo vari kuramba mashoko ekuti vanotengesera mumigwagwa ndivo vari kukonzera kupararira kwekorera.
Inini hangu handivirirani nazvo, zvinoda patanga pawanikwa strategy yekuti mavhenda aitei muupenyu kana kuti pavhurwa maindastri rekuti vakwanise kunoshanda, because ukamubvisa seizvo zvine ndikabuda muno ndoendepi ndonogara kumba wana wodyei. Korera iri kukonzerwa manje nemapaipi, ndoona kunge mapaipi agarisa anoda kuchinjwa. Haa, mabvenda akonzeresi korera.
Izvi zvatsinhirwa naamai Roslyn Stole, avo vanotengeserawo pakati pedhorobha. Vafarai Kombiro vanoti zvavanotengesa hazvidyiwe, saka nokudaro hapana chikonzero chekuti vadzingwe mumigwagwa.
Matara ari kuita tozitambira tichiti zizi waya musengu kuti matiri tibve mustriti nekuti isi tikutengesa zvinhu zvisingadyiwe zvinokonzeresa korera. So isi tikuti zizi kana mati isi tikutengesa mabhegi nemabhuku nechichi nebhutsu nemabhande tobuda mustriti chiti paipo kuenda pakuti titengeserawo pakati nhake panosvika wanhu kwete pakuti motisa kusango usingasviki wanhu.
Mumwe anorarama nekutengesera mumigwagwa vamunyaradzirimbi vati hurumende inofanira kutanga yavhura makambani kuti igozodzinga vanhu mumigwagwa.
Tiri kurwadziwa zvisingaiti, tiri kurwadziwa yaamho nenyaya iri kuitwa nehurumende yaED yekuti tiri kudzimba mumarodhi. Isusu tiri kuda kuti tibatsire mhuri yedu, tiri kuda kuti tione ndiwo mabasa chete atakwanisa kunge tinawo kubva pakanzi tichawana mamiriyoni emabasa. Saka semavhenda tabvumirana ende tichawirirana kuti hatisi kuzobuda murodhi ende hatisi kuramba kutengesa, ticharamba tichingotengesa tichienda mberi kuti zvinhu zvinake, nekuti nyaya iripo haisi nyaya yekorera. Korera yakabvira kare iriko bva 2008, inyaya yehurumende isingachadiwi. Hurumende yaED haichadiwi, ndo iri kukonzeresa korera. Hurumende yaED ndo chete yatiri kuti hatichadi. Isusu tichatengesa kusvika zvanaka, ticharamba tiri murodhi kusvika zvanaka semavhenda.
Mashoko aya akatsinirwa nameya weguta reHarare vaHebert Gomba, avo vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanhu havafaniri kungodzingwa sembwa mumigwagwa.
Chinhu chekutanga chinofanira kunzwisiswa ndechekuti nyika yedu haina mabasa, haina kumira zvakanaka. Dambudziko iroro harigadziriswe neCity of Harare chete, hurumende isina zvairi kuita. Chekutanga ndechekuti isusu tichikurukura nevanhu ivavo, hurumende ngaitsvage mabasa, ichivhura mabasa. Ndokuti dambudziko iroro riti otherwise tinongoramba tichienda mberi tichingodzingirirana, iyo vachidzoka vachidzingirirana vachidzoka. But seguta iko zvezvi tiri kutaurirana navo kuti vachengetedze utano pane zvavari kuita, which is key.
Asi zvave kuita kunge pane kusawirirana mukanzuro yeHarare, sezvo mutauriri wekanzuro iyi vaMichael Chideme vakaburitsa mashoko ekuti vanotengesa vanga vapiwa kusvika nhasi kuti vabude mumigwagwa vasingadzingirirwe senzira yekurwisana nechirwere chekorera, vachiti izvi zvichaita kuti dhorobha rigare rakachena. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, vakashanyira muzinda weStudio 7 muAmerica nezuro vakaita hurukuro nevashandi veStudio 7. Mushure mezvo vakazoita hurukuro naMarvelous Mhlanganya huye pamusoro penyaya dzakawanda. Ambassador Nichols vakati hurumende yavo iri kuedza nepose painogona napo kubatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano, zvikuru korera yanetsa.
I was just visiting the Centers for Disease Control in Atlanta last week and had the opportunity to discuss this issue with them. Mm-hmm. We have an excellent relationship with Zimbabwe on issues of health, and I was very impressed to hear the close coordination and work that's being done.
ndanga ndichishanyira bazi rinoona nezvezvirwere muAmerica reCenters for Disease Control muAtlanta, uye ndakava nemukana wekutaura nenyanzvi dzeutano idzi. Tine ukama wakanaka chose neZimbabwe munyaya dzeutano, uye ndakanzwa kufara nemushandira pamwe uri kuitwa nehurumende yeZimbabwe neCenters for Disease Control.
Ambassador Nichols vakatiwo chinhu chinokosha kuti vanhu vawane mvura yakachena.
Cholera is a preventable disease, mm-hmm. and one of the most important interventions is dealing with water and yes. access to clean water. So we definitely want to work with the people of Zimbabwe and the government of Zimbabwe on promoting access to clean potable water.
Korera chirwere chinodzivirirwa. Chinchakakosha ndechekuti vanhu vawane mvura yakachena. Tinoda chaizvo kushanda nevanhu veZimbabwe mukusimudzira kuwanikwa kwemvura yakachena.
VaNichols avo vakatsiva vaive mumiriri weAmerica kuZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr., vanoti vari kudzokera kuZimbabwe svondo rinouya, uko vachaenderera mberi nebasa rekuona kuti America yabatsira Zimbabwe. Vakati vari kufara kuti pave nemushonga uchapiwa vanhu senzira yekudzivirira chirwere chekorera.
There's also a vaccine, an oral vaccine, that can help prevent cholera. Now, it's not 100% effective, but it does help people either prevent infection or recover more quickly if they are infected. And we're working with the government of Zimbabwe on a vaccination program that hopefully would cover 300,000 people.
Pane mushonga wekunwa unogona kudzivirira korera. Kunyange hazvo usina simba rakanyanyisa, mushonga uyu unobatsira zvikuru kudzivirira korera. Uye munhu anogona kupora nekuchimbidza kana achinge abatwa nechirwere ichi. Uye tiri kushanda nehurumende yeZimbabwe mukuwanira vanhu mushonga uyu. Tinovimba kuti vanhu vanodarika 300 ezvehuru vachawana mushonga uyu.
Pamusoro penyaya yekorera, Ambassador Nichols vakatiwo Zimbabwe ikazadzisa zviri mubumbiro rayo remutemo rakatambirwa muna 2013, zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende pamwe nemakambani avanoridzana nawo zvinobviswa nehurumende yeAmerica.
Direct from Washington, the voice of America.
Ongororo yesangano reWomen and Law in Southern Africa, Zimbabwe, richishanda nerimwe sangano rekuSweden, inoratidza kuti kunyange hazvo bumbiro remutemo richipa madzimai kodzero dzekuti vawanewo zvikamu 50 kubva muzana paminda, izvi hazvisi kutevedzerwa zvachose. Ongororo iyi yakaitwa muna 2017, uye chinangwa chaive chokuona kuti zviga zvebumbiro remutemo zviri kuzadzikiswa here. Chinangwa chaive chekudzidzisa madzimai nezvekodzero dzavo. Ongororo iyi yakaitwa naDr. Manase Kudzai Chiweshe naDr. Sandra Batasara vekuSociology Department paUniversity of Zimbabwe. Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Chiweshe kuti tinzwe zvizere.
Chakaita kuti tinyaita ongorori ndechekuti izvo mukatarisa constitution zvairi kutaura iri kuti izvo 50-50 allocation between men and women. Saka chatoda kuziva ndechekuti tichienda kumberi, remember panguva yacho iyo ndopakambotangatsana kudzidza kuti paraitwa land audit, zvinogona kuitwa downsizing. Saka panga paine opportunity yekuti izvo pachabuda imwe land ichabuda, kana kuti izvo padownsizing yemafarms pachaita land available. Saka tinonzwisisa kuti izvo 50-50 yataurwa muconstitution iyi, pane mamekanisms here aripo so far ekuinshuwa kuti izvo yaitika. Nekuti mukaona mukaenda tikamutesa nevanhu vari paground vari kutaura kuti izvo some of the key findings, vakati havasi kuziva kuti izvo pane provision ye 50-50 ministry iri kuti izvo mawaiting list akadhominitwa nevarume, saka todini varume ndivari kuapply vakadzi vacho havasi kuuya. So that was one of the key issues to understand in terms of access yevakadzi to land, agricultural land specifically, kuti izvo zvakambomira sei neconstitution iyi. Patsvakurudzo yedu yanga isingori chete paconstitution, takaenda futi kumacommunal lands tikatatarisa futi kuti constitution zvairi kutaura, and it in a provision constitution yekuti izvo we must respect traditional institutions, yozoti zvepaimwe painotaura kuti aiwa hapana mutemo wekuti izvo vakadzi vanodzvanyirirwa unobuda muconstitution inoiyi panyaya dzeproperty neinheritance neland access. But isusu tiri kuti izvo kumacustomary areas uku, nekuti minda iri kunzi ndeye mhuri kana kuti inamadzateguru, pane zvakawanda zvinoitika zvekuti izvo vakadzi anonzi mutorwa akaroorwa, saka hakwanisi kuwana munhu amunoyi. kana kuti uyu mwana wedu acharorwa pane zvimwe kwachaendesa kakwanise kuwana munda vakarorwa vakarambwa vaya vakadzoka vanongopiwa kamunda apapo bhati kuti vanyatsowana munda chacho yekunzi uyu ndewake uyu zvinonetsa kumbarwa ikoko
saka makatora nguva yakareba zvakadii muchiita ongoro renyu
ongoro redu takaita about a month tichiita ongoro renyu takanyanyoconcentrata kwamakoni rusape nechi
Dr. Manasi Kudzai Chiweshe vanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe vange vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Misha inodarika milioni imwe chete haina magetsi nhasi mumatunhu eNorth Carolina neSouth Carolina muAmerica zvichitevera kurohwa kuri kuitwa matunhu aya nedutu mupengo reHurricane Florence. Sangano reNational Hurricane Center rinoti dutu mupengo iri riri kuramba richikonzera mafashano emvura akanyanyisa. Dutu mupengo iri riri kuita makiromita makumi masere paawa imwe chete. Yashika nguva yekuti tichenda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nevanokadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chedu umo tinokurukura zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa isu nyaya yaamai Nyaradzo Makamure avo vakashayikirwa nemurume wavo vaCampton Makamure mugore ra2000 asi pari zvino vasati vawana pfuma yenhaka. Tabata gweta raamai Nyaradzo Makamure muzvare Jesse Majume mukatitsananguriro kuti zviri kufamba sei panyaya yaamai Nyaradzo Makamure.
Pane nyaya dzinobata chaizvo mwoyo dzinorwadza dzekuti vanhukadzi vachiri kadzi dzinotadza kuwana ndingati kodzero yadzo pamutemo nekuti zvinoitika vanhukadzi vanorarama upenyu hwakati rebei kune chirikadzi dzakawanda kupfuura tsvimborume saka dambudziko rinobata vanhukadzi zvakanyanya nemamiriro akaita upenyu saka nyaya yakafanana seyamai Makamure inotosuwisa nekuti vamakamure vakashayika mugore ra2000 pane makore gumi nemasere vashayika asi nanhasi urongwa hwekuparadza nhaka yavo hausati hwatombodii kana kudii ndakakumbirwa namai Makamure ndine mvumo yayo kuti nditaure izvi kuti ndivamirire munyaya saka ndakati ndikutokatya marona zvekuti makore esaya chii chiri kuitika vamboedzawo kuenda uko neuko vachibvunza vachitsvaga mamagweta but vamwe vachiita kunge vachidududza nekuti ini vamakamure vakatondidzidzisawo ndiri gweta handiti saka vamakamure ndivo vamwe vemagweta makuru anga ane mukurumbira vaidzidzisa ini ndivo vakatondidzidzisa yainzi History of Roman Dutch Law kuUniversity yeZimbabwe saka uye zvavakabvawo mukurumbira nekuita zvematongerwo enyika ndo vakatanga nekupikisa hurumende yakanga iripo mapato ainzana naForum for Democracy in Zimbabwe zvakadaro saka zita pamwe zitairo ndori kunetsawo Makamure asi ivo vanhu vakaita samai Makamure nemushakabvu murume wavo vanhu vanga varivo pamusorosoro kana zvichinetsa kudai zvekuparadza kwenhaka kuzotiwo kune vamwewo varitori pamwe kure vasina vavanoziva kana vasingazivikani zvinotonetsawo zvakatiwo nyaya yavo hongu yanetsa yapedza makore ese asi zvinofadza kuti munyaya yepfuma iyo yenhaka ivo vanotovawo pazita ravo riripo pamatitle deeds emba nokuti imba ini imba ndeya chinhu chikuru chavanga vainacho asi ivowo vakanyorwawo pamatitle deeds saka ndinodada navo nekuti vakadzi vashoma vanozonyanyotambudzika zvakanyanyisisa zita ravo rinonge risitomboripo zvachose pamapepa anonyorwa kunzi imba ndeyani.
Imi sagweta munoyambira chii madzimai vanenge vapinda muyanano?
inche kutanga nukuzi ote vanukazi vasa pinde mnyana nuvasi na samba yuru mende inotala uti mingi mingi Jane akarorana na Peter ngapasa topindo muwanano pasi na samba yuru mende samba yuru mende iyo inonji mchato yaka kosa isunga mbobiri vanu vanongo bisiru wapuma uo garasha uo vasi na pepare uru mende are mangwa na vanu netekeri ya vanu tukutineka uisusu magweta nukini ya yaza uo nenge zaku neka kuru nura sama sungi kiazi nenge zakaita sanduche kutanga nishambira shakare vabereche varugu kerewa wanewa na wanasikana tuwa yambira kutipate panuya mkwasha achita chakira ikuno musa mmanye kungo tambira puma musingato rongi nikubetila mwanasikana wenyu kuti samba ya urumende mchato ane wana kupi shonto lakuti muto taura inini wabereki wabereki wana mai wana baba wana ate teraka terere kuti nae mkwashi mchato uriko rini kwete kutujazo kuti wana nanto omese wakunzi iwewe ate kupi mchato mwukuto kaurisa mwanasikana wenyine kuti upenyewe wanu kazi wakati wome shipiri noyambira wanu kazi kuti lati kanavaye pinda mwana na wanyewe sa mchato kama uone kuti pese panotengwa pfuma yemumusha umu vawane kuostaravu zipo kuto wane wangwa wanukazi mungi wanitoshanda vashisa mariza ase wona wanyore sastari murume iyo shai kwa pazwe zino kona kuzoneta ni kuti kunyanya pavani pavano parazana nerufu kunga zevani zinosiana kuwa ama zinunguwa shino zoneta iwe shepaka zoita o murumaka kundotora wangwa kazi waka liya gabi wengo chingo shanda bikita lako uri chingo zojiyo sharoni waka ngwa noyambira kuti wanukazi kawa ito ute vanyore iwo mawilo avo pachesu avo uye shiva kuru ziro kana rume ute vanyore mawilo natu kanyora uye pana anunzi executor anofambi sanya ikupara zanaka anogara ato hepo apazo niwi kuti master we high court vanunze vari uwe vano kambisa mtemo ikupara zanaka anunzi administration of the state ex watozo koke kamusa ngano ke muri ute vanawaronga ute njiani achava aninga jitunga mirira.
Aiwa, nguwa edu ndiyo ya itashanje. Tunu kutenda imu zware jesi majome. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu, chinotarisa zvino sangana neva nukazi muupenyu.
Aiwa, mchitende.
Chirongwa iji muno chipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Tochienda kuchirongwa che upenyu hwedu, Our Lives, icho tinopiwa na Jonga Kandemiri.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve dambudziko rechirwere chekorera iro rabata maguta akati wandei munyika. Muhurukuro yedu tiri kutarisa zviri kuitwa nevanotengesera migwagwa, avo vanonzi vane chekuitawo nekuparadzirwa kwechirwere ichi kuburikidza nekutengesa zvekudya. Tabata mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamero wadzai. Tunogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vawadzai.
Zvinotenda.
Vawadzai, tinoona kuti guta reHarare nemamwe maguta ane nhengo dzenyu ari kusangana nedambudziko rechirwere chemanyoka chekorera pamwe chetewo netyphoid. Imiwo sevanotengesera migwagwa kana vanorarama nekutengesa, makamirawo papi panyaya yedambudziko iroro?
Tinoda kutanga uno pakuchema kwatinako seboka nevamwe vari mumo dzeZimbabwe dzatiri kubva kushaika nenyaya yekorera netyphoid yadai kupararira munyika mose. Isusu maonero atinozviita ndeyekuti korera inokonzerwa nekusawanikwa kwemvura yakachena. Mvura yatingati inomwika isingazopi zvirwere izvi. Korera chirwere chakare kare kuti zvinotonyadzisa kuti nyika inzwike kuti vanhu vachinzi vafa nechirwere chakare chakadai. Saka zvinotipawo kuchema kukuru seboka. Nodipawo kuchema kukuru sevanhu vanoita zvokutengesa vane mubati wemaoko. Asi chikumbiro chedu chatingori nacho kuvakuru vehurumende chero neveHarare sitisanzo kwatinobva kuti ndokwanyanya kuparara zvirwere ichi ndechekuti ngavape mvura yakachena kuvana veZimbabwe. Ngavagadzise nyaya yekukolektwa kwemarara yatinoti suwa pachirungu. Suwa dziri kubhesta dzichingodaro kamba masiti ndoo patinoona kuri kubvira korera iyoyi asi chaakudiwa izvezvi ndechekumeka shuwa kuti vanhu vabatana zvoonekwa kuti zogadziriswa sei nyaya iyi nokuti chakakosha kuchengetedza upenyu hwevanhu hatifadzi kuona vanhu vachifa nouwandu hwakadaro
tiri kuonawo zvakare mamwe matanho ari kutorwa ekuedza kudzivirira chirwere ichi ari matanho anobatawo mashandiro enyu akafanana nekurambidzwa kwekutengeswa kwechikafu mukati meguta reHarare pamwe chetewo nekumisha yebudiro neglenview nekutengeswawo kwemichero nemiriwo zvichinzi ndo zvimwe zvinogona kunge zvichiparadzira chirwere ichi muri kutambirawo sei matanho aya
isusu ndofunga takatinozvitaura kuti nyaya dzevending hadzidzo dzatingati dziri kukonzeresa kupararira kwechirwere ichi nyaya dziri kukonzeresa kupararira kwechirwere ichi inyaya dzokushayikwa kwemvura inyaya dzekusakolekwa kwemabhini inyaya dzekuti masuwa anenge achifamba mumastrits vana vachitambira mumadhaka imomo saka tinokurudzira isusu hurumende kuti itange yaongorora nyaya dzezvinogadzisa nyaya idzodzo nokuti zvevending zvagara zvichingovapo kubva kare takaendeswa kuzvikoro isusu kuti tipedze zvikoro nenyaya dzevending asaisodi haina kumbobuda tinopikisa danho rese rinokanganisa kurarama kwedu nokuti kupinda mastrits hazvireve kuti tiri kuda kupinda masidi tiri kutsvaga raramo saka mafungiro edu isusu ndeyekuti hatisisi isusu mavenda ari kukonzeresa pararira kwekorera
imiwo chii chamuri kuita kana matanho apa amuri kutorawo sesangano revhiset mukuedza kupa dzidziso pamusoro pechirwere ichi nokuti tinoona vakawanda vari kuti havasi kuwana dzidziso
dzidziso tatotanga ndofunga kana maiteerera zvimwe zvimwe zvatikuita kugweu mavhiki apfuura taitovawo nezvirongwa zvokurudzira vanhu mamembers edu kuti aiwashandirai pakachena inge vai mune mvura kana muchitengesa mafuruti vanhu vasabatira zvirwere zvakadaro tine makambeni atatotanga wezeni muno muHarare kuti ngatishandire pakachena nokuti tagara isu tinokurudzira vanhu ngavashandire pakachena
aiwa tinotenda zvikuru awadzai nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu
tinotendawo nomukana wamatipa wemukoma
manga makateerera kumukuru wesangano revanorarama nekutengesa revendors initiative for social and economic transformation kana kuti VSET vasamero wadzai muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Makateerera kustudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mumitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum 2, Herentals 0, Blauwe City 1, Chicken Inn 1, ZPC Kariba 2, Highlanders 0, Yada 1, Ngezi Platinum 0, Caps United 1, Shabani 1. Kambo nzenza kanobva kuna XQ. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu makumi maviri nevasere vanonzi vashaya nekuda kwechirwere chekorera muHarare chete. America ino ndiicharamba ichibatsira Zimbabwe mukurwisa chirwere chekorera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isika tisenda